This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazi olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Maniro akanaka vateereri, tinosangana zvakare maniro anhasi uri musi wemugovera chikunguru 9, 2016. Munokwanisawo kutinzwa paintaneti pawebhusaiti yedu inoti www.voashona.com. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri munhau dzedu dzanhasi.
Kwedu hweripotiyaku zvichemo zvedu zvakawandisa, asi kunoti zvinoita 4 years.
Vana chiremba vodzokera kumabasa, asi vanoti vane zvichemo zvakawanda zvinoda kuti zvigadziriswe nehurumende.
Komisheni iri kuratidza kuti iripo kuti izadzikise zvido zvevakuru vakuru vemuzanup f.
Bato rinopikisa reNational Constitutional Assembly rinoti Zimbabwe Anti-Corruption Commission iri muhomwe yeZANU-PF. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sangano ravana chiremba reZimbabwe Hospital Doctors Association rinoti nhengo dzaro dzadzokera kumabasa, asi hadzisi kuzotambira kunonoka kutambiriswa mari nehurumende mune ramangwana. Asi izvi zvinogona kunetsa, nekuti kana nezuro mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vakabuda pachena pavakaita musangano nevatsigiri wavo kuBindura vachiti hurumende haina mari. Vana chiremba vakazotambiriswa mari nezuro, kwete musi wa14 chikunguru, mushure mekunge varamwa mabasa. Mukuzeya nyaya iyi tabata mukuru weHospital Doctors Association Dr. Fortune Nyamande.
Vanhu vari kunyunyuta kuti haisi nyaya yemari zvayo iri kunyanyovashungurudza. Yatoonewe kuti mapatirwo yatiri kuitwa nemaemploya wedu, kuti mwedzi nemwedzi tinongoramba tiri kugesa kuti go mwedzi uno mari tinoiwana, mwedzi uno mari hatiiwani. Saka ndoona kuti vanhu vedu vanenge vachazoda plan iri clear yekuti kusvika muna December titoi mapeide yedu, ende vanhu vedu havatambiri kuti vachazonge vachipiwa mari yavo mumwedzi usiri wawashanda.
Asi hurumende yacho inenge iri kutika haina mari, Dr. Nyamande.
Zvokuti hurumende haina mari isusi tiri vashandi. So basa redu isu kuita basa redu, then hurumende basa rayo kutsvaga mari kuti tambirise. So hatikwanisi kutambira pozisheni yekuti hurumende ikati haina mari.
Ko ndezvipi zvimwe zvichemo zvine vashandi?
Kwedu hweripotiyaku zvichemo zvedu zvakawandisa, asi kunoti zvinoita 4 years. Hakuna unotiteerera. Takambotaurawo nyaya dzekuti hatina mota, hatina zvekufambisa. Tipeo mafacility emaduty free, tipeo dzimba, tipeo pekugara, mahours edu atinoshanda akakurisa, tibhadharewo mahours atinoshanda manheru nemaweekends wasiri kubasa. Zvese izvi hakuna unozviteerera, saka frustration kutsamwa kuri muhamhezi kwakakura zvisingaiti.
Mutungamiri wesangano reZimbabwe Hospital Doctors Association Dr. Fortune Nyamande vari paRunare muHarare. Direct from Washington, the voice of Bato rinopikisa reNational Constitutional Assembly rinoti sangano reZimbabwe Anti-Corruption Commission riri kushandiswa neZANU-PF uye riri kushandiswawo kushungurudza vanopikisa. Bato iri rinoti vanopikisa vakakanganisa kutambira bumbiro remitemo rinopa mutungamiri wenyika masimba ekusarudza nhengo dzekomishen iyi. Hatina kukwanisa kubata vesangano rinorwisa uori ava veAnti-Corruption Commission, asi tabata mutauriri weNCA vamadhoc Chivasa.
Tikuti komisheni iri kuratidza kuti iripo kuti izadzikise zvido zvevakuru vakuru vemuZANU-PF. Hatichatambonzwawo vachinzi vasunga mukuru mukuru wekuZANU-PF, asi zvinhu zvozikanwa nenyika yese kuti vanhu vane korapti vakuru vakuru vekuZANU-PF. Saka tichitsumwa kuti pakaitwa bumbiro romutemo, takanga titaura isusu purezidendi afangonge achipiwa masimba semasimba ana purezidendi mubumbiro idzvaro mutemo iri. Ndiye anova kuenda chaipesa nemakomishenzi ese nemasimba semakomishenzi ese. anosanganiswa even mamwe anazek nemamwe media commission saka titungurise NCI vachiugununa kuti zvechokwadi zvakarisveka pakati pabumbiro romutemo rerera kuti bumbiro ratati vanaro raakutonge riripo kuti ritsikise isusu vana vezimbabwe
asika vamwe vanogona kuti vezanup f kana kuti mutungamiri wenyika anokwanisa kusarudza ake kama komishina nekuti ndo vanenge vakunda musarudzo
aiwa isusu seNCA takagara tichiti makomissions aya haafani kunge ane chokuita nezvematongerwo enyika ndosaka tairamba bumbiro romutemo rainyorwa chinzinde rainyorwa nevezvemabato ematongerwo enyika nekuti nyaya iripo ndeyekuti kana ichinzi anti-corruption commission inofanirwa kunge isina kunge yaapoindwa nemunhu watingati ane mainterest
mutauriri weNCA vamadhoc chivasa vari parunare muHarare Muchirongwa chedu chatinotarisa ne muchirongwa chedu chatinotaura nevari kumaruwa nhasi tiri kuenda kudomboshawa uko tiri kuita hurukuro namukoma Peter Zulu tatanga nekuvabvunza kuti zvinhu zvakamira sei munharaunda yavo
zvinhu hazvinamira zvakanaka mukoma blessing nekuti tikatarisa vanhu itaiko vechidiki hapana anombwa nebasa rinongwa reungosibata zvinodhaka izvezvi nekudhakwa nekurwa nekudidi nenyaya yekuti mabasa hakuna saka zvinhu zvacho hazvakatooma
asika domboshawa tinoziva iri nzvimbo inorimwa hakuna zviri kurimwa here mazuva ano zvakamira sei
haiko zvino hakuna pkova hakuri empty
chii chiri kuita kuti vanhu vasarime
mvura hakuna plus futi zvekurima zvacho ndoona sanenge pasisina
saka kare zvinhu pazvainge zvichifamba mairima chii
zvinhu pazvainge zvichifamba vanhu vairima madomasi miriwo nezvimwewo zvakangosiyana-siyana zvinoita kuti vanhu vabatsirikewo vachiwana chekubata but iko zvino hakusina kwangofana hapasina hapo mukoma blessing
chii chiri kukonzera kuti zvibva zvaoma kudaro inyaya yemvura chete here kana kuti
inyaya yemvura iyoyi nemamiriro acho akaita zvinhu munyika umu ndo zviri kukonzeresa
saka vanhu vari kurarama sei kuri kunzwawo chikafu here nehurumende zvatiri kuona zviri kuitwa kune dzimwe nzvimbo
hakuna hukoma blessing
saka munodyei manje
vatongorarama nevamwewo vari kungotengesawo chibaga minoti vanenge vachitorawo kupi vachiitawo $6 mabhaketi saka vanhu munhu ari ngotawo itawo akakanya zvidhina otengesawo akawana wakamari onotenga chibage oisawo mubhagidhi iroro
saka zvidhina izvi mune muchizozvitengesa mari imanje
$30 per 1000 vamwewo ma55 but haiko zvino zvema55 zvakaderera izvo because mari yacho yakunetsa
mune muchitengesera ani apa
itengeserawo vamwe varikuvakawo vanokatengawo manewstand kunoko
saka munokanya muri vangani manje
tinokanya 32 rine 32 kana 3 hatidariki 3 tetinguva 2 kana 3 ipapa ndo maximum number yacho iyeyo
saka kunze kwekukanya zvidhina ndezvipi zviri kuitwawo nevamwe vagari vemudomboshavo
kungofamba uku kungofamba hapana kungosangana-sangana mumarodhi but kuti uzoti munhu ari kuenda ari kunoita zvipi hapana chaunoona
saka zvii zvamungadewo kuti zvinge zvichiitwa nehurumende kugadzirisa nharaunda yenyu zvingakubatsirei kuti mukwanise kuzviitira mabasa enyu
chatinonyanya kuchema mukoma blessing inyaya yechikafu kuti dai chasvikawo kuno tinongonzwa kutiwo kumwe kuri kupuwa zvechikafu but kunoko hatimbonzi ende chimwe chinoitika nechekutiwo kana ameno kana chichiuya asi hazvisati hambozvinzwa chikauya chikafu chacho panoitwawo zvimwe zvechizivano zviya zviya zvekuti panosarudzwa vanhu but kana pakudiwa mari kana nyidzi yeindependenci munhu wese anenge achigogodzerwa mumba achindipe mari
mukoma Peter Zulu mugari wekudomboshava vanga vari parunare kudomboshava kwakare
Dorotanira pasi tafadza vari pasi tafadza kana maancestors yeah waya waya
inini ndinoitwa Shintoman aka Romeo Anthony the Dancer fada makaterera studio 7
waya muza waya waya
iko zvino tochienda kuna Marvelous Mhlanganya uye achitipa chirongwa Women's Forum
kuchingamidza ine mufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganyahuye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka kunge tiine hurukuro namuzvare Isabel Monzora, vanova ivo mumwe wemadzimai vechidiki vari mugungano retajamuka. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu muzvare Monzora.
Thank you, Noita Basa.
Mungatitsananguro kuti gungano renyu iri rinoita basa rei chaizvo?
Isusu tiri tajamuka. Movement yevechidiki uye haine nezvemapato. Mune madzimai, mune vakomana nevakana. Vasikanawo vanenge vari vashoma mbijana sezvo vanhu vachiri kunyatsojairawo kupinda mupolitiki. Asi kuwanda wandu hwedu huri parinani zvavo.
Zviri nyore here kushanda nevamwewo madzimai kana vanasikana vari kubva kune mamwe mapato? Imi muri kuita kuratidzira kusafara kwenyu nezviri kuitika munyika?
Ndinoona kunge zviri nyore. Kazhinji kacho zvinowanzoyende rana nekuti unenge wasangana nevanhu vakaita sei. Asi ukaona madzimai anenge apinda mune zvekuratidzira izvi, kazhinji kacho vanogona kushanda nevamwe zvakanaka. Ndinoonawo sekuti madzimai tiri kubatsirana pakuedza kusumudzirana zvakare, nokuti mutajamuka mune madzimai akati wandei atinoshanda pamwe chete nawo. Mamwe ari kucivic society, mamwe ari kune zvematongerwo enyika, mamwe vangoriwo vakadziwo zvavo. Nekuti matambudziko atiri kusangana nawo sezvizvarwa zvemuzimbabwe akafanana across mapolitical divide, kana kuti across kumwe kudividika kwatingaitwa sevanhu.
Imi munenge muri kushanda muri kunze kwenyika muri kupi uyezve mune muchitei?
Inini panguva dzino ndiri muJohannesburg, South Africa. Ndiri mwana wechikoro, saka ndiko kwandiri kumbogara for now, asi ndinogara ndichitoenda kuZimbabwe.
Saka mabasa enyu semadzimai nevasikana vechidiki vari pasi pegungano renyu retajamuka iri nderei chaizvo mune muchitei?
Madzimai ari kungopiwa mabasa akafanana neanoitwa nevarume. Kune madzimai ari administration, kune madzimai ari kumobilization. Kutori nemadzimai like anonzi Diana Nyika Dzino, ndiye atori coordinator wedu kuno kuSouth Africa, anoona kuti zvinhu zvafamba sei, anoona kuti takumbira political clearance, anoona kuti logistics dzese dzafamba zvakadii. Saka semadzimai hapana basa ratinganzi iri chete ndora tiri kuita, asi kuti tiri kutodzonzerana pamwe chete nevarume mumabasa atinenge tichiita iwayo mutajamuka.
Muri kuona zvichemo zvenyu zvichinzwika here? Nekuti vazhinji vari kuti ivo tazviona muri kuzviita, asi imi medzisiro yenyu ndeyekuti muone chii chaizvo chichigadzirika.
Kubva kudhara madzimai akangogara ari ane nechepasi, graundi racho ranga risiri levhu. Asi iko zvino tirikuedza kuti madzimai akawanda akwanise kupindawo mune nyaya dzezvematongerwo enyika, nokuti kudhara kwanga kusina. Madzimai aingonzi onai nezvekumba obva vagara ikoko. Saka kuuya kuri kuita madzimai into politics, tirikuedza kuti tisimudzirane, and ndiri kuona kunge zviri kushanda. Matambudziko edu iko zvino nekuti tinenge tichiri vashoma, munogona kuona kunge mabatirirwa mbijani, asi itori nzira yeduwo yekuti kwanga kusingasviki madzimai kuya, isusu tisu madzimai acho achakusvika, uye tichikwanisa kuti tiwanewo mikana yekupinza mamwe madzimai zvakare.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai muzvare Isabel Monzora kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu.
Ndatendawo chaizvo.
Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganyahuye ndiri muWashington.
Iko zvino yasvika nguva yekuti tichienda kuna Jonga Kandeviri achitipa chirongwa upenyu hwedu.
Ndinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu, umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Nasi tine hurukuro nemunyori mukuru wesangano revakarwawo nderusununguko reZimbabwe National Liberation War Veterans Association vaVictor Matema Danda, avaizikanwa nezita rekuti Comrade Hama munguva yehondo yechimurenga. Muhurukuro yedu tiri kutarisa nezvekurarama kuri kuita vakarwawo nderusununguko munguva iyo nyika yakatarisana nematambudziko. Tinogamuchirai nemufaro pastudio 7 vaMatema Danda.
Ndinotenda.
VaMatema Danda, tinoona kuti mamiriro akaita zvinhu muZimbabwe angomira manyamamire nerongo, hazvina basa kuti wabuda mumba maani,
Imi wose sangano reva karuwa hondo yeri sununguko, muruku wona wosei mamiru rakaita zvinhu.
Ya zvinhu zvakaoma, zvakaomera munhu wese, zvakaomera kunyanya vatinomiririra nevatinotungamirira mafreedom fighters. Sei ndichidaro, ndinodaro nekuti vanhu vakave exposed kumachemicals akasiyana siyana ari kuvapa zvirwere zvakasiyana, saka zvinoita kuti miri yavo isave nesimba rekushanda kunganzi nevanhu kushanda zviri normal. Saka kana zvinhu zvaoma munyika, zvinonyanya kumbandidzira vanenge vachinzi vave weak. So ndo constituency yedu ine vanhu vakaita saizvozvo. Vamwe vanogona kuona mutumbi wemunhu woita seune utano hwakanaka, asi chiripo ndechekuti munhu apinda muhondo wega wega ane kunganzi kuaffectika kwaanoita nedzimwe nzira kunoda kuti kuve nekurapwa. Asi chinhu ichocho ukatarisa even pakaitwa nyaya dzekutaurirana kuLancaster, nyaya yevanhu vakanga vari varwiri verusununguko haina kumbotaurwa nezvayo pamusangano iwoyo. Saka izvozvo zvinotipa kuti tive vanhu vari pane inganzi disadvantage. Saka kana zvinhu zvasvika pakumira kwazvaita izvi, matambudziko ari kuzara munyika achibata vanhu vakawanda saizvozvo.
Veruzhinji vanofunga kuti boka renyu revakarwa hondo yerusununguko ndo vanenge vanotokwanisa kunge vachitariswa nehurumende mune zvakawanda zvavanenge vachinyunyutana zvokuti zvinge zvichigadziriswa, vangatoshamisika vamadanda kunzwa matambudziko amuri kutaura.
Nyaya yauri kutaura yekuti vanhu vangatoshamisike kuti vakarwira rusununguko vane manikidzo. Vanhu vaive muZimbabwe kana kuti vari muZimbabwe kana kuti vanoteerera vanoziva kuti pakabuda anonzi ma50,000 pakabva tomboita kudzinganisana mumastreets nezvimwe zvakadero nekupopoterana nemademonstrations and so forth, kureva kuti pakanga pane resistance kana kuramba kudivi rehurumende kuti ione nekugamuchira kuti vanhu ava vane chavanofanira kuti vaitirwe. Iye zvino patakapinda pakuwa kwedhora, vamwe vanoti vanhu ava vakapiwa mari vakaita sei. Mari dzacho dzakanga dzapiwa idzodzo, dzimwe dzakanga dzainvestwa dziri mumabank and so forth. Mari dzodzo dzakangomedzwa sekumedzwa kwakaitwa mari yeumwe munhu wese. But kumedzwa kwemari yemurwere werusununguko kwaireva kutopera kwezvose, because kudanganga asina chunhu muchirugu, haana huku, haana chimwe chinhu chaanacho. Saka kutongoramba uchitanga upenyu patsva. Hapana asingazivi kuti inonzi poverty datum line iri papi. Nemari iri kupiwa vakarwira rusununguko vakabudirira vacho kunge vachiiwana, hazvifambirani nekuti munhu ane mhuri ararame. Kuziva kwangu ndekwekuti iye nhasi mumamisha matinogara umu, kana uchida munhu wemaricho unotsvaka comrade kana mujibha kana chimbwido. Ndo vanhu vanonzi maspecialist ekusakura minda yevamwe nemhaka yekuti ivo havana chavo.
Aiwa, tinotenda zvikuru vamatema danda nekuwana nguva yekutaura nesu.
Maicho.
Manga makateerera kuna vaVictor Matema Danda, vanove munyori mukuru wesangano revakarwa hondo yerusununguko reZimbabwe National Liberation War Veterans Association. Muchirongwa chedu upenyu hwedu, umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Teererai zvakare svondo rinouya, apo tichakupai chimwe chikamu pahurukuro yataita navamatema danda. Anokuonekai nemufaro, ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndokusiyai mumaoko aBlessing Zulu.
Tinotenda Jonga. Munhau dzemitambo, tombotarisa mitambo yeCastle Premier Soccer League iriko mangwana. Wange ichatamba neBulawayo City kuColliery, Dynamos ichitamba neBorder Strikers kuRufaro. Mutambo waHighlanders neTriangle wamiswa nemapurisa vachityira kuti vanhu vanogona kuzoratidzira. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Vana chiremba vodzokera kumabasa, asi vanoti vane zvichemo zvakawanda zvinoda kugadziriswa. Bato reNCA rinoti Zimbabwe Anti-Corruption Commission iri muhomwe yeZANU-PF. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Blessing Zulu, ndokusiyai mina Kips Dube munhau dzechirungu.